Sore na uzanasi, chitatu, kurume 23, 2016. Muumiri we Zimbabwe ku Belgium, ambasada Tadias Tafire Nyika Achifamba, vanoti apana mwana we Zimbabwe akafa kana kukuvara mukubombwa kwakaitwa mugutagure Belgium re Brussels nezuro. Gurukota rinoona nezvekuendeswa kweupfumi kuvatema vaPatrick Joao vanoti makambani anotadza kupa vatema zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana musi wa 1 kubvumbi usati vasvika achamanikidzwa kuvhara. China yobatsira Zimbabwe nechikafu chemari inosvika mamiriyoni makumi maviri nemana. Vakarohwa kana kutochwa zvikuru munyadzi zvematongerwo enyika vanoti hurumende haina zvairi kuita kuvaripa. Zimbabwe Warriors yoita gadziriro yemutambo weAfrica Nations Cup neSwaziland. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM, tiri kutarisa mashoko ekuti makambani asiri kuendesa zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana musi wa1 kubvumbi usati wasvika achavharwa. Vanoda kupinda muchirongwa cheLive Talk kana kutumira mashoko pamwe nekukwazisa hama neshamwari, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 1202 465-0318.